tsanangurirwa nemapurisa nevakaonawo kuti zvakaitika ndezvokuti pane motikari yanga ichifambirawo ichibva nekumarondera. Vanhu vanga vari mumotikari umu havana kuziva kuti motikari iri mberi kwavo pana vachamisa, vanga vari muconvoy.
Vanoti ivo chiripo ripotyo motikari dzacho dziri mberi dzakangomira, ndokubva ivo vafunga kuti hamota dzamira ngativovateke, ndokubva vanoblokwa uku, ndokubva vauya vakaatakwa mumotikari mavo vachinzimbo kutitevera, ndokubva vakagona vachamisa vakuzvipinza mumotikari muyama vachidii vachiataka. Saka ndokubva vazokazaitika, ndokubva vatotopinza nemotikari yavo vozvangova vanga vari kuvatapa, then vachibva vazonomhangana kumapurisa kuruwa. Ndozvavanoziva, but nyaya yanga iripo yanga ikunzi vanga vachinzimbo kutitevera muri maintelligence officers or something like that. Ndotsanangura iripo.
Saka imi pane humbo hwamakwanisa kuona, vanhu ava vasori here kana kuti vari kumilitary intelligence here kana kuti vanhuwo zvavo?
Vanhuwo zvavo vari kuzvifambira. Hakuna motikari izoyo haisi motikari ine anything to do with government or arms of government, inongoriwo motikari. Vanhu vaizvifambirawo vakangofungawo zvavakafunga tisingazive kuti ivo vaisecha chii, asi kwete vanhu vanga sevasori.
Tiri kuonawo kuti mugwaro ramaburitsa iri muri kutaura kuti imi mutungamiri wenyika munhu anoremekedza vanopikisa, muchitaura kuti ndokusaka vachida kuti mutungamiri webato rinopikisa anga achipiwa chiremerera chekupinda kana mudare reparamendi. Nyaya iyoyo yamira papi?
Iko zvino chikuru chatiri kumudzingirirana nacho sehurumende kuyananisa mitemo iripo, yatinoti alignment yamalaws iri behind nguva yareba zvikuru. Saka ndozvo the biggest job re-legislative agenda, iyo ichazoteverawo zvayo. But pari zvino iyoyo tiri kuda idzi kwedu uku tinenge tinana aipa ne-bsa ndo dzatiri kumanyidzana nadzo kune vamwewo vese imwe mitemo yese iri outstanding ndo iri kuyananiswa. Iyo tozoiona kuti kana tapedza izvi zvinozotevera here, ndizvo apapi izvozvo.